Tatinga tarisa ku Congress ndechekuti bato rava Munangagwa reLacoste richano zvisimbisa ku Congress. Tiri kuona kuti bauto akaita guru, saka hazvikatyamadzi kana vanhu vakazongoonawo umwe anobva mumauto zvichida vachiwenga vachinziwo ndiwo umwe mutevedzeri wamavice president. But tinoexpectawo kuti vamunangagwa vangangotorawo mumuromi wakange ari muchiuto angangovanga ari kuzipura zvichida mukadzi kana murume. Saka tinokwanisa kuona vadhavengwa vachidzoka, kana vadhavengwa vasina kudzoka tinokwanisa kuona vamutinhiri.
Tingaona here bato iri richizodzokera kuchisungo charo cha2014 chekuti mumwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika anofananga ari munhukadzi?
Ipapa ndobva nati panonetsa kuti tione kuti munhukadzi angauye ipapa ndiani achizotevedzeri, tichiona kuti iketeka government kayakauya nembabwe. Kuda kana pangangoya munhukadzi zvingangodaro kuti kana vakatatamura vakaita mavice president matatu pangangova nechanzi yemukadzi kuti adinauye. But vakandi nekuvairi panokwanisa kutinetsa pakadzoka varume ikangova government akawanda varume. Ndinofunga kuti makangoona kuti zveeven vakadzi mumacabinet ministers acho vanongori vashoma. Zvinongorati ndeembabwe nekuhondo chaiko ende inoda kuvhundudzira vanhu nejunta paino tinozoita maelection next year. Saka pakaita mavice president matatu pangangova nomukana wekuti mudzimai awane kwaachiona. But kana pasina zvinenge zvinoratidza kuti vari muchiuto vari kumusoro ndo vangangouya. Asi vadhavengwawo vane mukana wekuti vawanikwe vachikwanisa kungouya zvichiri vachiti vachimunangagwa vachida kubatanidza zano nezapo ende vachida kuti vawanewo sapoti kumatebeland uko kwavanoita sekuti havana kunyanyisa havana sapoti nokuti tsika dzavo dzinenge dzinosoropodzwa zvikuru kuti dzakatsvagoni somutakura nekureruka somusha watamwa nokuti vanobata vachinzi ndo vanga varipowo paguku rahunde apo iyo yakauraya vanhu vakawanda kumidlands nekumatebeland.
Tiri kuona vazhou muri kukandawo zita ravadhavengwa mudariro, asi ka vadhavengwa havasisiri mubato rezano p f?
Hongu vadhavengwa havasi musiri mubato rezano p f, asi vanozikamwa zvikuru somukuru wamauto ezipura. Saka vamunangagwa vanoda kukwanisa kuuya vachida kusimbisa chisungo chavo chepatriotic front kubva ku1976 chokubatanidza zano nezvapo ende ihurumende ipakusimbisa vanhu vane history inobva kumasoja. Saka zvingangova zvakanakawo kuti vafadze avo vakabvawo nemuzamu rezipura kuti vasimudzire vadhavengwa.